vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvare Esther Masunda vati National Blood Services yakaona mari inoita mamiriyoni mana nemazana manomwe emadhora. Muzvare Masunda vati mari ndiyo yakaita vadzikise mutengo weropa kusvika pamadhora makumi mashanu papaindi imwe yeropa kubva pamadhora makumi masere munasvita.
National Blood Service Zimbabwe yakakwanisa kudzikisa mutengo weEuropa kubva pa$80 kusvika pa$50 with effect from the 1st of January 2018. Mudziko yemutengo iyi yakakwanisikwa nekuti takakwanisa kuwana subsidy kubva kuMinistry of Health and Child Care ye$4.7 million yakakwanisa kuti tikwanise kuderedza mutengo kubva pa$80 kusvika pa$50. Mutengo usati wa$50 wakambonga uri pa$80 usati wa pa$80 wanga uri pa$100. Saka mutengo uyu wakakwanisa kudzika twice in a very short space of time. Saka izvozvo kudzika kwakaita mutengo kwakwanisa kuti isusu seNational Blood Service Zimbabwe tikwanise kuti ropa ringe richiita $50 kuma public hospitals ese ari muno muZimbabwe. Saka mutengo weropa unenge uri at $50 with effect from 1st of January 2018. Saka mutengo wakwanisa kudzika pa$50. Pane imwe mari iri ipapo pa$4.7 million yatakapiwa neMinistry of Health and Child Care iri kukwanisa kuti tikwanise kubatsira kuti ropa ringe riri free for maternal mothers kune vakadzi vanenge vachisungunuka.
Amai Masunda vati nekuda kwokudzika kwemutengo iyi vanhu vazhinji vave kukwanisawo kutenga ropa iri uye sesangano vari kutsvaga nzira dzekusimudzira uwandu hweropa ravanotengesa.
Since patadzikisa cost of user fee blood kusvika pa$50 demand yes yainkrisa futi. Ndosaka tiri kutotarisa kuona kuti tofanira kunge tichicollecta more blood. Saka target yedu yatakaseta at the moment iri pa70,000 units kuti tiri kucollecta 70,000 units muna 2018. Tine capacity yekucollecta more even kusvika 80,000 asi at the moment taiseta pa70. Tikaona kuti demand iri kuramba ichiincreasa tinoita sei tinobva takwidza futi macollections acho.
National Blood Services ine mizinda mishanu kunotengeswa ropa inoti muHarare, Bulawayo, Mashingo, Gweru neMutare. Muzvare Masunda vanoti nekuda kwemari yavakawana iyi vave kutsvagawo nzira dzekuti vawedzere mizinda inotengeserwa ropa iyi kuti vazhinji vawanire ropa iri pedyo navo.
Pamaissues ekudecentralisa iissue yatiri kutarisa seNational Blood Service Zimbabwe yekuti tikwanise kunge tichitine mamwe mabranches nekuti tiri kuita challenge yekuti pamwe tinenge tichitaita appeal tadai asi kune mamwe maarea tisingakwanise kusvika. Saka zvatiri kuita seNational Blood Service tiri kutarisira kuti tine mapartnerships atichazoita senge yatinayo neHwange Colliery Hospital yavanokwanisa kukwanisa kutibatsira especially padistribution yemablood nemablood products edu nekuve nemamwe mapartnerships anokwanisa kuti tikwanise kwanisa kudistributa. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisira izvozvo. Saka ichi chinhu ichi hachisi chinhu chichaitika overnight asi chinhu chekuti tichiri part of the plan remukati megore rino kuti tiite maconsultations tiwane kuti ndezvipi zvingakwanisa kuti tikwanise kuve tiri kunana Chivhu tinge tichikwanisa kuva tiri pamwe kunana Bite Bridge and so forth. Asi zvinhu zvatiri kutarisa noti zvinhu zvataona kuti ndoma maconsens ari kubuda iwavo.
Munyori webazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vanotiwo vanhu vazhinji vanga vasiri kukwanisa kutenga ropa izvo zvinova zvakasunda hurumende kuti vabatsire nemari. VaGwinji vanoti muono webazi rezveutano ndewekuti mune ramangwana ropa riwaniswe pachena. Vatiwo vari kutarisira kuti panozopera gore rino mutengo uve wadzika kusvika pamadhora 10 chete papaindi imwe chete.
There's been quite a lot of outcry in terms of the cost of blood, and this is what we meant as
vazhinji vanga vachichema-chema nemutengo weropa. Chido chedu ndechekuti ropa rizowanikwa mahara kune vanorapwa muzvipatara zvehurumende, asi hatigoni kungozviita chiripo ripocho. Izvi ndozvaita kuti tiite pashoma pashoma, saka taisa mari kuNational Blood Services. Chinangwa chedu ndechekuti tirambe tichidzikisa mutengo kuti panozopera gore tivavarire kusvika pa$10 paindi imwe chete, asi zvoda mari.
Sangano reNational Blood Services rinowana ropa pachena kubva kune vanopa, asi vanoti kucheneswa nekuchengetedzwa kweropa iri kunoda mari zhinji uye havagoni kuderedza mutengo kusvika vawana anenge achivabatsira nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.